Chakatanga, but it seems like Bijana. It seems like it's still kind of slow for where we expected things to be right now. I mean, it's a good thing to run Rarigo, vaccinate Rarigo by one number, but I think, you know, once we have made a choice like we have done and we know it works, we should be seeing a larger numbers of people getting vaccinated.
Mukupera kwezuva ranezuro vanhu zuru gumi nezviviri nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe vainge vabaiwa nhomba yeCOVID-19. Munoti kudii neuwandu vevanhu vabaiwa pari zvino?
Ndinoona uwandu manhambers anofanira kunge achikwira, because I know vane vaitiwo vakawana 200,000 from China. Saka nekuwanda kwaita matunhu muZimbabwe nenyaya yekutizve tagara tine masystems ekuti vanhu vavaccinate kana drive immunization, we should be seeing my numbers higher than that. And I'm not sure where the problem is, whether it's just a matter of logistics, whether it's a combination of logistics and other things like kuti the population iri kubayiwa izvozvinji vemuzvipatara and so forth, kuti are they being receptive? And there are other things that may be going on, like even awareness with the vaccine. So there are a number of issues which may be going on.
Chirongwa chekuZimbabwe, Dr. Ranga, chiri kutanga nekubata vanhu vanoshanda mubazi rezveutano nevose vanoita zveutano. Nokudaro ruzivo rwechirongwa ichi huripo, asi huwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa nhomba zuva nezuva hausi kunge huchisvika pari kutarisirwa. Zvii zvingange zvichikonzera izvozvi? Takatarisa kuti vanhu vari kupuhwa nhomba iyi pari zvino vanhu vari mubazi rezveutano kana kuti vanoita nezveutano vano ruzivo nenyaya yenhomba yeCOVID-19.
Chandingataura Mr. Chodo ndechekuti nhomba kuti ibayiwe vanhu veutano is a good start, but manje vanhu veutano tisu tinoferefeta kuti tione kuti nhomba yatiri kubayiwa iyi tinonzi tingati tinogutsikana nayo here, kana kuti we have confidence munhomba iyi kana muvaccine iyi. Saka I know muZimbabwe there has been a lot of talk about whether it's efficacious enough, especially against the South African variant. So I'm sure machiremba akati wandei anenge ari kutarisa izvozvo nanana mukoti. Poita zvenyaya yekuti there's still a lot of conspiracy theories about vaccination in general, particularly COVID-19, and it seems like in social media there's a lot of information going around about what's true, what's not true. And chimwe chandinotarisirawo ndechekuti iyo hurumende maefforts airi kuita ekuti vanhu vanzwisise nezvevaccination yaitwa iyi, ndinofunga kuti they should be ramped up a lot more in terms of kuva netransparency, kuti vanhu vanzwisise kuti nhomba iyi inobatsira chinyi, inokwanisa kukonzeresa maproblems akaita sei, and kuti mastudies akaitwa akamira sei, and zvati kutarisira pamberi ndezvipi. Because ndokuzwa vamwe vanhu vari kuti tiri kutorwa ropa, ropa riri kutorerwei, tiri kuitwa maguinea pigs and things like that. So those are things that I think government inofanira kutsanangurira vanhu kana vari kuita nezvekubayiwa kwevanhu vari mubazi rezveutano. Ngavatsanangurire veruzhinji muZimbabwe kuti vanzwisise kuti havapati uye zvinobatsirei, especially machiremba nemanurses. Kana vanzwisisa kuti nhomba inofamba sei, I think that would be a very good start.
Takaona mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipembera nemusi wechina kuti izvo nyika yavo yasvitsa vanhu mamiriyoni makumi mashanu vabayiwa nhomba yeCOVID-19. Mushure mekunge vaBiden vava nemazuva makumi matatu nemanomwe vari muhofisi. Takatarisa zviri kuitika muAmerica, zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pakubayiwa kwenhomba uku?
Zvandingatarisa vachoro ndezvekuti muAmerica is a very good example. I mean, in terms of processes, sezvatinoziva America ndo yakanyanya kurohwa zvakanyanya nedambudziko reCOVID-19. Saka veruzhinji tanga tiri kutarisira kuti how are we going to get out of dambudziko iri. Because right now, I think Talata vanhu vanodarika 500,000 vashaya panyaya yeCOVID-19. Asi chatinoona ndechekuti pava nemasolutions besides mamezures atagara tichiita social distancing, maface mask, kuavoida macongregations kana macrowds, basic hygiene things like that. Tava nevaccine manje yokuti kana nhomba. Now tava ne3. Tava nePfizer, Moderna, Johnson and Johnson muno muAmerica. Saka chatiri kuona ndechekuti vemuzvipatara, machiremba, manurses, at the beginning pane a little bit of hesitance kana kuti ini ndombomira zvino zvinofamba sei. But kubva muna December pabayiwa vanhu vakawanda sezvamuri kutaura kuti now tava pa 50 million vabayiwa kubva vaBiden vaita mutungamiri kunoko. Saka vanhu vachiona vamwe vachibayiwa vavari kuti vari kubayiwa vaya they are doing okay, people like myself. Saka vabayiwa muna January and ndiriona kuti vanhu vakawanda they are learning from vabayiwa. Saka chandinga kurudzira ndechekuti ngati vene education kana dzidziso yakawanda, nokuti even kuZimbabwe muna January apapa tova nechipatapata takashayikirwa nevanhu vakawanda. And until dambudziko rava under control, which is by my measures like my lockdown neyo vaccination, tiaramba tine this problem in Zimbabwe. And we don't want to have a situation in HIV AIDS yekuti sub-Saharan Africa tisasara takudhila ne HIV AIDS dzimwe nyika zhinji dzakondeina chirwere. So I think that is very important kuti maZimbabweans, whether hurumende, whether vanhu vari muutano, whether it's a general public, tese tibatane in terms of what we need to do so that we get this problem under control. And vaccination is part of it. We can't avoid that.
Munoona here kubuda pachena kwemutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachibayiwa nhomba iyi kuchibetsera kuti veruzhinji vange vachiva nechivimbo chekuti vabayiwe nhomba sezvakaitikawo muno muAmerica apo vaBiden vakabuda pachena semunhu ari mukutungamira nyika achibayiwa nhomba veruzhinji vachiona. Munoona vaMnangagwa vakaita izvi zvingabetsere here kuti uhwandu hwevanhu vemuZimbabwe vanenge vachida kunobayiwa nhomba hunge huchikwira?
Ndinoona zvichibatsira chose ichoto, nekuti tikaona vatungamiri vari kudaro like vana vaBiden, vana Harris, koita even vana Mike Pence vari kubva munomu vanga varivo mavice president vabva mwame kuita vice president muAmerica vachibayiwa. Zvinobatsira kuti pane vamwe vanotevedzera vatungamiri, kuti kana mutungamiri ari kubayiwa it means it's okay, kana asiri kubayiwa it means there's a problem. Saka vaMnangagwa number one, I think vanofanira kunge vari kutsanangurira vanhu kuti nhomba inobatsira chinyi, ivo leader by example. Sezvakaitwa navachiwenga vakabayiwa svondo rapfuura iro, so ivo vakabayiwa. And then vamwe vakuru vanotungamirira mune zveutano vanotrustwa nevanhu nethe public, because unfortunately some poly people take everything political and that's a problem for many reasons. Trust in vatungamiriri inodeterminawo whether people are gonna follow suit. So I think ivo vaMnangagwa vakatungamirira. And then vakawanda vari vanoshanda muutano vachionekwawo vachibayiwa vachitsanangurira vanhu mabenefits maproblems. Hapana mushonga usina maproblems, especially mishonga mitsva ine maproblems. But when you compare the benefit versus the risk, we see kuti vanhu vakavaccinatwa is better. And mutungamiri wenyika should lead by example.